Good evening, Zimbabwe. This is The Connection, your number one youth forum, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, May the 29th, 2018. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the voter inspection exercise and the mop-up registration, which ended today. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. Of course, you should know by now that we are also streaming live on our websites, www.voazimbabwe.com, voashona.com, as well as voandebele.com. The inspection of the voters' roll and the mop-up registration exercise came to a close today, with many people making a last-minute dash to registration and inspection centers across the country. Meanwhile, President Emmerson Mnangagwa has signed the Electoral Amendment Bill into law, according to a government gazette out today. This sets the stage for the proclamation of the election date by Mr. Mnangagwa anytime from now. A few weeks ago, Mr. Mnangagwa promised to proclaim the election before the end of this month, and if he is to honor his word, then we should know in the next 2 days when the elections will be held. Lichona njani mthwakazi, lichona njani izulu weZimbabwe. Ikutibana njalo kuhlelo lwenu lamhlanje, uhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje ke sikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota obeluqhutshwa endaweni ezitshiyeneyo zelizwe, olugqitshwe lamhlanje, kanye lohlelo lokuhlola amagama kuluhlu lwe-voters roll ukubana lilotshwe kakuhle na igama lakho, njalo iqondile yonke imininingwana, ngoba nxa ungasahambanga wayahlola kwasokutholakala ukuthi kukhona okungaqondanga ngelanga lokhetho, kawusoze uvunyelwe ukuvota. Emakhaya lenelisile yini ukuyabhalisa, njalo lihambile layahlola labona ukuthi into zintswempu, konke kuhamba kakuhle? Ndiyonyaya yatukukurukurane zvayo nhasi muri yeZimbabwe, nyaya yekunyoresa kuvota, uyezve kuongorora gwaro rwevavoti kana kuti voters roll. Zvirongwa izvi zvasvika kwamvura yacheka makumbo nhasi, asi mubvunzo watinawo ndewekuti maenda here kunoongorora gwaro iri, uyezve vanga vasati vanyoresa magona kunyoresa here? Taona mifananidzo yanga ichibuda padandemutande reintaneti, zvikuru sei paTwitter, chiswa nemasangano akazvimirira oga akasiyana-siyana, anosanganisira Election Resource Center, pamwe chete neisangano raMuzvare Justina Mukoko, vachiburisa mifananidzo yevanhu vachinyoresa nhasi. Kwanga kuine vanhu vakawanda. Muri Zimbabwe, musadaro veduwe, musamirira zuva rekupedzisira, haiwa, asi magona nekumhanya kwamaita kumhanyira kuma registration centers. Toda kunzwa kwamuri kuti magona here kuongorora gwaro iri, uyezve manyoresa here? nasi mtungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa va saina mtemo we electoral amendment bill wa mtemo wakakwana chaiyo wakadzama saka takumirira zuva resarudzo kuna vamnangagwa vakavimbisa masvondo mashoma apfuura kuti mwedzi uno usati wapera vachange vazivisa mhuri yezimbabwe kuti sarudzo dzichaitwa riini iko ke esesikumelele manje ukuti sizweke ukuvana umongameli Mnangagwa uti ukhetho luza kwenziwa nini njengokuthembisa kwakhe. Joining me now is my first guest, a man who needs no introduction on this platform. That's Tinei Mukwewa, the director of the organization Abameli. Mr. Mukwewa, good evening and welcome.
Welcome. Thank you very much. And how are you?
We are doing well, Mr. Mukwewa, and we appreciate your presence. Let's dive in. We hear many people were making the last minute rush to registration centers and to inspection centers today. How was the situation where you are?
In Bulawayo, there were also many dashes where people were rushing to go and put the final nail in the coffin and inspecting for the first time, probably the SUV, and checking their names. It's quite unfortunate that people had to wait last minute. But also, we need to be also cognizant that there were also other means in which you could check your name without having to go to the polling station or registration center. So it does not mean that physically, because a few people went and checked physically, but we do not have statistics of how many people were able to access that information via the SMS, how many people could also access by so using the various tools that were available.
And personally, how did you inspect your name?
I made the inspection right on the first day. Where the polling station is Baines Primary, and I made my inspection and checked my name, and changed the polling station as I felt that I needed to change the polling station so that it could be hopefully during the election.
Vamkwewa runare rwenyu rukukatakata nogona kuti famba famba here kwa muri ipapo ti maybe tinganzwana na zviri nani
ameno kuti iko zvino ndako kunzwa iye makundinzwa zvakanaka here ndamira
zvanani chaizvo taona nhasi va mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vachisaina mutemo weelectoral amendment bill wa mutemo ya act zvinorevei izvi
izvi zvinoreva kuti mutemo pane zvimwe zvatawedzera pamutemo wanga uripo weelectoral act. Pane masangano akaita se-Election Resource Center, Zimbabwe Election Support Network, anga achi loba kana kuti kuadvocate kuti paiswe zvimwe zviwedzero pa-Electoral Act. Hurumende yakatora some of the things zvishoma ikawedzera. Asi pane zvakawanda zvichiri kudiwa kuti mutemo uyu uzadzikise bumbiro remutemo yatinoti constitution yedu.
Aha. Saka kanata kutarisa zuva re sarudzo. Muri kutarisira kuti vamunangagwa vange vachizivisa nyika riini, vange vachishambadzira riini zuva resarudzo?
Tukuona zvinenge mazuva akutevera anenge handidi kuti ndiprofite, asi kunana 4 June apa ndipo patinenge ndofunga tinganzwa presidential proclamation achiseta madates kuti election ringaita rini. And after that setting of the dates, pane nguva inokwana 60 days. So zvine zvichireva kuti from 4 June toverengawo mazuva angasvika 60 days ndipo patinoita kupinda paelection.
Aha. Lapo khona mukwewa yevo uyachi kuti wena wahlola igama lakho walithola, vakhona yini abahlolayo obaziyo bathola hayi into kazimanga kuhle balungisisa, njalo bakhona yini ekade bengakabhalisi ukuvota ekade bengabhalisele ukuvota abenelise ukubhalisa kuhlandla lonele ligqitshwe lamhlanje nje?
Kuhlandla lele ligqitshwe namhlanje sike sabhoda emhlubulweni wasemandebeleni kusuka impophoma zasevitoli safika lasehwange siyehla sayafika kobulawayo sadlula saya egwanda emajawundeni sidlula sisiye Bedbridge. Indawo lezo besithola abanye abakade bengakaregisti. Bebekhuthazwa bekule nhlanganiso ade zifanana le Zimbabwe Human Rights Association ade behamba bekhankasa beyenza esithi ngama road show le Zimbabwe Election Support Network ERC layo ibikhona Hill Zimbabwe bebekhona phakathi ngezinye inhlanganiso lazo esihlangane lazo kade zikhuthaza zikhankasa ukuthi abantu bambe bayohlola. Abaningi bebetholakala behamba bekhutshwa izihlobo lama esithi ngama-voting educators athethwa ama-VE asuka kunhlanganiso le ethiwa yiZimbabwe Electoral Commission iZEC. So besithola abaningi behamba besiya register. Kulabo bekukhona abanye kade bethola izibongo ziyabe ziphanjanisiwe bebekorekthelwa abanye bebetshintsha indawo lapho bazavotela khona. Kusuke kobulawayo abanye bebebuza ukuthi endaweni laphana kuthiwa ekusileni isibhedlela lesi esidedikethe kubaba uJoshua Mqabuko kule tende ade likhona abaningi bebetshelwa ukuthi abasozi bakwanise ukuvotela khonapho, kodwa abezeki bebebachasisela ukuthi kuzabe kule tende. So i-process le incede abaningi ukuthi bazi ukuthi bona bazavotela ngapi nokubakhonfemela izibongo lokukhangela ukuthi ubhaliwe yini lamabizo abhalwe okuqondileyo yini. So kuncedile sibili, kodwa okungani kudanisile ukuthi bekungakhankaswa kakhulu lapha especially ku-television ukuthi abantu babekwazi ukuthi kumele lokhu kwenzakale, ngoba abaningi babona izinto eziningi lapha kuma-television kumabonakude.
Abasakhulayo mukwewa bami ngapi konke kukho konke lokho, balomdlandla yini balentshinkuntshi yokhetho lolumpela?
Kukhanya abolutsha bangani sebele esithi new added impetus ukuthi bayovota. Kukhanya sokwenganiso kulentshukuntshu. Iminyaka edluleyo abasakhulayo intshukuntshu ibingani lutshwane, bekungela dlabuzane. Kodwa kathesi ubusithi nxa ukhuluma ngendaba zokuregister lokuvota bebesukumela phezulu ubona ukuthi indaba yokuvota le ingani ibaqhuphula ukulukuluku ngoba kathesi umumo ungani usuguqukile ngesikhathi lesi kweminye iminyaka edluleyo abantu beqalisiwe ukuthaywa kodwa kathesi kungani kulokuthula okwenza ukuthi abolutsha babe lontshukuntshu yokuthi baphume bayoregister ukuze bacine bevota.
Pane imwe nyaya vamukwe wame noma kambonzwane zvakana kuti pane dzimwe nyaya dzakadai dzamambosangana nadzo ndakaverenga mave panhau svondo rapfuura pane munhu akanga achitaura iye kuti akaenda kunoongorora gwaro revoters roll asi akasvika ikoko vezeki vakatora chitupa chake vakatarisa kudai zvikanzi ko iwewe uri chipoko here zvikanzi nemunhu uya uya sei muchidaro zvikanzi marecords edu ari mumakombyuta edu apa ari kuratidza kuti iwewe wakashaya gore rapfuura ID number yako zita rako everything zviri pano apa saka iwewe uri munhu akashaya saka zvikanzi nemunhu auya saka handizi chipoko ndini ndiri pano sezvamuri kundiona saka munogona kundinyoresa patsva here zvanzi vezeki vakaramba zvikanzi haiwa tanga waenda kuhofisi yanamudede uko unogadzira nyaya yako yedeath certificate kana kuti yebirth certificate I found that hilarious. Panawo macases akadai amambonzwa nezvavo.
Ndidi kuti ndiudze ruzhinji zvisirizvo. Hapana kesi yakadaro yatakuti tasangana nayo. Kuinforma death is voluntary. So hama dzofanira kunge dzakatakura humbo. Ukuratidza kuti munhu akashayika kusvikira kuti munhu abviswe pavoters roll pane pachitsvagwa humbo unenge wedeath certificate unenge uchidikanwa unoratidza kuti aiwa munhu haachisipo munyika saka panzvimbo dzakadaro ameno kuti hama iyi yakaongorora here kuti mazita anokwanisa kunge akafanana but akaongorora here kuti manhamba akafanana here because vana Jabulani Ncube vakawanda vana Nicholas Shoni wavo vakawanda zvingaita kuti maybe paida kuti paongororwe saka ini handizivi kuti zvakadaro zviri kuwanikwa here but ini nekuona kwangu pane pachidiwa humbowo hunoratidza kuti nanga akashayika and it's declared kwa registrar general.
Aha. Siyabonga mkwewa. Please do stay on the line. Abasanda sikhuma isikhathi 20 minutes past the 8 o'clock eZimbabwe ngesikhathi sala eAmerica eWashington DC Eastern Time it's 20 minutes past 2. Bengimbuza lapho umkwe wangu olunye udaba enke ngaluvala emaphephandabeni ngeviki edlule bekulomunye ubaba othi wahamba yena kuzek esiyahlola igama lakhe wafika ke lapho bathatha isithupha basibheka nje bavula ikhompyutha bathi hawu khathi wena baba uyisipoko yini wathi yiindaba lisitsho njalo bathi ha amarecords ethu atshengisa lapho ukuthi wena ubhubhe enyakenye wathi hayi khona ngiyaphila njengoba limbona ngibhalisani kakutsha then kwakhanya sokuhlupha-ke khonapho abezeki bathi ha qala uye komsitheli ngale uyelungisisa udaba lwakho lokuthi sowasitshiya emhlabeni angisayilandelelanga kahle ngezwa ukuthi yahamba kanjani khonapho leyo ndaba kodwa uhlelo ngolwenu abasanda sixhuma uhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection sixoxa ke lamhlanje ngodaba lohlelo lokubhalisela ukuvota olucine namuhla kanye lokugwalo lohlelo lokuhlola amagama kugwalo lwaba lelungelo lokuvota olwe voters roll. And it's election time, as we have stated that an election proclamation from the president is coming very soon. It could be today, it could be tomorrow, it could be the day after. It could be whenever, but very, very soon. And we have been talking to many of our listeners. Some are sending in videos, you know, telling us who they are going to vote for. Let's take a look.
Ayohanya inoitika ndeye kuti kuvota chinhu chakanaka. But tikatarisa makore apfuura awa, zvainetsa kuvota. Nekuti ndongovota but changokaundwa ndini kuti ndavhota but chandavhotera hachina basa. So ngoti vhoti yangu iri kukaundwa pandino pandisingadini. Hazvino ndavhotera ani but vhoti yangu yangokaundwa pandisingadi. Saka sometimes ndoona sekuti it's useless kuvota. Ndozvo handinoonawo nemafungiro angu, handiziwo umwe wangu kuti munofungewo nekuvhota baba.
Haa, kuvhota utopedza nguva. Nekuti unongovhota apacho nomba inochinja.
Hangofanana izvi. But alright, zvakafanira izvozvi zvita sezviri serious kunzi kuvhota kuriko. Saka tomboita here kuti tomboona zvinodii kana kuti kutongosiyana zvosenzira dzitangogara tichitoziva kuti kuvhota hakuna musoro.
Rombozama zvegore rimwe chete pamwe rinochinja.
Aiwa, ndati chinzwawo kuWashington DC kuti vachatizamira zvipi, wotiudza kuti kwakanakira chii kumbovhota kwacho, uye pane zvachinja here kubva munzira dzaishandiswa kudhara mukuvhota, nekuti ndinoona sedzanga dziri rong kana dzitori rong.
Yes, yes, yes. As we say, Studio 7, sasinoita ndezvekuti isusi kuvhota, tinoda kuvhota, but wekuvhotera tichamisa.
There you go. Mkoma mkwewa anzi ne mtereri wekutanga vanga vaka tarisa pa television kana kuti pa Facebook vaona ma face maviri ari kutaura nekuti kuvhota kubatsiri. Anzi ne mtereri iwoyo anzi kuvhota kupedza nguva enda. Uyu munhu wechidiki vafana vezera vafana vechidiki vechizvino zvino. Muri kuzvionawo sei zviva mukwewa? Zvinhu mashoko amuri kunzwawo gazhinji here kwamuri kufamba famba? Halo vamukwewa? Halo Mr. Mukwewa?
Hello?
Yebo mkwewa, uyangizwa?
Ye, ngiyakuzwa.
Aha. Bengisithi mina abasakhulayo laba sisanda badlala lapha emsakazweni la ku television mbono ubalalele. Omunye wabo uthi yena kuvota kupedza nguva, ukuvota ikudlala ngesikhati, ikudlalisa isikhati. Ngumfana osakhulayo lo omele be ehamba phambili impela esiyavota ezilungiselele ikusasa lakhe. Amazwi anje ngamazwi eliwazwayo yini kanengi lapho elihamba khona?
Amazwi anjalo besike sawazwa but awasiyo angani manengi. Abalutshwane nje abolutsha abasale ngqondo ezicabanga kanjalo. Kodwa amazwi anjalo ayadanisa sikhangele ukuthi iZimbabwe abolutsha yibo abakhangelelwe ukuthi baphatheke enhlelweni zokuthi badinge ubukhokheli obuzabaqondisa, ubukhokheli obuzalungisa ukuze umumo womkhonomi, umumo lemthetho iguqulwe. So kumele ukuthi abolutsha baphatheke kodwa kuyadanisa ukuthi kwezinye izindawo lapha desifika khona ubuthola abalutsha adebele ngqondo zona lezi zokuthi hayi ukuvota kutshintshiluto. Kodwa imbangela yokuthi abolutsha baze bacabange ukuthi ukuvota kutshintshi lutho kusukela ekuthini kulalapho abakubonileyo ukuthi kwesinye zezikadi bebesithi bengavotela lokho abakufunayo kungaphumi ngendlela. So kusobala ukuthi izeki isilomlando ukuze i-election le abolutsha bakhangelele ukuthi bagcine bevota ngoba izeki ingayekela ukuletha esithi ngama-credible elections abolutsha bengagcina bengasaphatheki ekubusweni even lakukhetho.
Aha, qhubeka ubambile khonapho Mukwewa. Tinayi Mukwewa is the director of the organization Abameli. It's a human rights organization based in Bulawayo. Timbotora Mtereri wedu Mkoma Donald Mamboma. Mkoma Donald Magadi.
Yofara Mkoma Mchunga Murijeko.
Aywa, tiri boss Tereki. Kurisei kwa muri.
Kurinani Mkoma. Mene iko kukuchando.
Na, kuno kuri kupisa zvekuti.
Kurinani sose Mkoma wangu.
Mhm, mainzwa nyairi mugango, koma manongorora here mazita kana kunyoresa.
Mgoma inipa pandi kuyetera izvi. Chungu dai vapo chose asi kubatikana nebasa ndozvakadikone. Asi chungu dai vapo chose. Asi handongo kurudzira vano kwanza kuzvita. Ndinotoropo dzangu vanotaura vachiti kuvhota kurasha nguva mgoma. Hakuti kurasha nguva kuvhota. Zvopanga kuti kana wakakufundikana zvanga ndakaita nungo wakufundikana but not kuti kuregister kuvhota kana kuti kuvhota pachako kuracha nguva aa.
Mhm.
Ukaona zvitangwa nemunhu zvere rechibiti kuti kuvhota kurasha nguva munhu iye ngati ugara ari kaibhosi yanga mukasapano vhotera pacho hapatombomeki sensi munhu unonga achingovhotera nhamu nokuzhara kuti taona mabasa munhu saka iye munhu anotaura achingovhota hakuna basa ngati ugara akadaro nokuti haana zvaanobatsira nguva ati avhote munhu nokuti hazvino hazvii ku dzingisha pakashata zvakanaka hazi vakadaronga mukawachara muregei kato nyoti mukamukeni kare njaka haana chaanomboona bozi kana munhu achiravota hakuna kukwatisa hauno handizvi kuti munhu wakarasigwa sei.
Aha, saka
unobatira saka nekuti wavhotera pakadii panani
saka
akonaa kuti kuvhota hakubotseri bozi munhu anenge agara achivhotera pazhara nenhamo saka haiminimi nekuvhota kana ukavhotera kandidheti chaichaigaraji vanhu tinoiziva kandidheti chaiyo chaiyo inoita kuti nyika yedu indendeni hakuzi kuti hakana hazivi hamene kuti tinomboitika chaizvo mupfungwa kufunga kunosiyana mukoma asi chokwadi chachacho chiri pachena.
Saka mukoma Donald muri kuti makakundikana kunonyoresa kana kuti kunoongorora voters roll.
Unonyoresa kana ndikaona hangu time ichipo yekuti chirongwa chinira mberi chekuti ndekuregista ndokwasa kumhanya ndikandawamukana pabilibhita ndokwasa kuregista ndakufai asi kana noti hakunovhota chao chako ndinoda
asi makatadzisanebasaandikaaanamukana
wekuti ndibude ndimanye ndinowamuka ndinohandodzokasa ndinoina ndikandoregista.
Aha, saka makatadziswa nebasa apa.
Mukana ndakaushayiwa mugoma handidi kunyeperai
kuvarungu havazi kunzwisisa here kana mukavataurira kuti munoda kunoregista makambokumbira here kumurungu karamba.
Pandakumbira pacho vanga pari bhizi mugoma saka havana kumbotogara vanitendera izvozvo lazinenyaya yekuwanda kwatakaita vakatozobvava pakuti kana iwe ukaenda vamwe vose vati havauda kutopavaitizitidaenda kumushano kuti kanodai saka mungoza kuwanda kwatakaita wakuenda ndokwakatokonzereka kwangu.
Aha,
asi ndoda kukurudzira hangu vanokwanisa vaenda vachovo sofa vakwanise kuziva kuti namatambudziko atinawo munyika anoopera zvadini uye ndinopokana navamwe vanhu vane mapato avo vanonyatsokuziva kuti mapato avo haana zvaurutsigiro hwakanyanya asi vakakamba voita zvokuti enemy yavo ndiyo achamisa kana kuti asi common enemy chizikamwana chiri munhu ndo
Aiwa tinotenda mukoma wangu muene zuva rakanaka ikoko.
Ah, maita basa munhu kuti timu yese ikoko. Tadenda gumbo muone.
Aiwa tichamhoroisa tatenda. Siyabonga sithathe omunye njalo umlaleli. Ulunga, kunjani Lunga?
Ngibona ngoma kuzanga.
Hayi siyaphila, kunjani lapho khona?
Hayi ngapha ayiqalile manje kuyabanda kuyanetha yonke into ekuhlangahlangene.
Yebo kithi, hayi isikhathi sakhona.
Hayi isikhathi sakhona.
Ye, wena elisile yini Lungu ukuyahlola igama kumbe ukuyabhalisa?
Kuthi ngakhona ukuyabhalisa. Kodwa ke indaba yokuhlola le ngibona ngathi ngathi idlala emaqhathelana ke manje ngoba usuku labo lwama-elections ukuthi alikanawo nto. Ngisabona manje kusathiwa abangakhoni ukubhalisa baze bezobhalisa. Kodwa-ke ukuhlola amagama ukuthi ayavela ilapha-voters roll. Ngathi banikeza abantu amadeyiza amalishona kakhulu nje i-11 days ukuthi abantu bezohlola. Okokuthi njengoba namhlanje kube yi-last day yakhona, kusho ukuthi laba abengakade bengabhalisi abaqala ukubhalisa kusasa nje kusiya phambili until kuze kuya-announce ama-election, angeke besakhona bona ukuyohlola amagama abo ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Inkinga engiyiqalaphi ingathi iveki ngathi iphume khona endleleni impela nje ngoba bekufanele ukuthi le nto mhlawumbe kuze kufike ideti yokuthi i-president iya-announce ukuthi kuyovotwa nini. Then kube yikhona lapho banquma kwesekile ukuthi manje sebeyovala nje njengoba kusaqhubeka nje kubhalisa. Kufanele konto sekuqhubeke ngoba kungathi nje le nto bayenzelela abantu abasekhaya kuphela, la bantu abangaphandle nje kukhona ukuthi uye wayebhalisa njani kuphindele futhi uyo-check-a futhi igama layo ukuthi likhona na. Yilapho nje ndingani.
Aha, bekule ndlela ezitshiyeneyo Lunga ezokuhlola igama lakho, bukwanisa ukufona ukuthi ubuchaya u-star le number lo hash kumbe ubukwanisa ukungena ku-intanethi laphana kumbe ukuthola i-SMS evela ku-ZEC nxa wafaka iinombolo zakho ngesikhathi ubhalisa. Wawungabaphanga iinombolo zakho zocingo?
Kuthi ukuthi inamba ngabanikeza zona ezasekhaya vele engisebenzisa kuyile ile ngasekhaya. Kuthi ukuthi nakho angiyezwa ukuthi mhlawumbe iyandinika i-SMS ekuthuleni ukuthi available ngoba njani. So inamba yakhona engazange ngiyithathe kahle kahle leyo yoku-check-a kwi-inthanethi ukuthi i-check-a ngayo iphi inamba.
Manje kule ngozi khonapho Lunga ngoba njengoba ungulunga nje isibongo nxa kuyukuthi babhala langa laphana, sufika ngale phela mzukwana welanga abasoze bakuvumela ukuvota.
Kuthi la engabhalisa khona kahle kahle umuntu owayeseuke wayebhala wayethatha imininingwana yami wayenza konke waprinta waqeda lapho nje wangikhombisa lana kuskin ese computer angibonisa ukuthi ngicela ukuthi check uma kunemistake lapho inkondiso la kunemistake khona. Akuma nami ngabheka nje kahle ngabona nje yonke imininingwane yami inamba zesithupha isibongo yizo ne-line yalapho futhi ngiyovotela khona nje kwaphuma-ke kahle nje kuzuthi mase kungenzeka nje ukuthi imistake yokuthi kube khona kwaaaaaleo ngishintshe khona ngale but mina ngazibonela nje kahle nje kunganamisteki yikwani nje.
Aha, hayi nxa kunjalo kusho ukuthi into zonke zi-grand.
Yeah, sesiyobona khona noma singakazi nosuku lakhona into kuyoba yinini mhlawumbe songabe nsanta ukuthi kuqondane nokuthi-ke ngisekhaya noma nizoya ekhaya
nabe
ngibona ukuthi kuzoba yilaki khona.
Usuku lwezamaduze undunankulu uyamemezela nje kungaba anytime from lamhlanje nje so uhlala uvula indlebe.
Hayi siyazi ukuthi i-Studio 7 isakhona emhlolweni phela akazi isikhohlisi.
Hayi vele ngomsebenzi wethu nxa sikhithika vele siyalicathekela kasidlali njani.
Hayi siyabonga mpela bafowethu niyibambe njalo nje phela ngaphandle kwenu kusho ukuthi asidli kodwa sinike singaphandle.
Hayi siyibambile lunga lani lathi sibonga lina ngokusixhasa usekelo lwenu lutsho yonke into kithi.
Hayi siyabonga kakhulu nje nanganelezeezasekhadi ziphakhe zizokuthi intokolo zishaya abantu ngamazwi kami.
Soqalisile lo. Ah kutwa kuwachayela abantu. Hayi siyabonga. Okay, siyabonga. That's Alunga there calling us from South Africa. Obeseqale indaba manje kanti koloje Country Park but eish I see indaba ezingayo lamhlanje. Vamukwe wamo chiri parunari.
Yeah, oni.
Okay, bata makadaro rambai. Makabata rambai muri parunare. Isikhathi sesihambile sesifika kubo 20 minutes before 9 o'clock. Kodwa singakabuyeli ke kumkwewa. Egesi ye ezitolo sizukuthi amajaha kithi asiphathelene ikakhulu Gibbs Dube lo Ivanza Zininga ngendaba zokhetho.
Zolomhleli njani ke lapha kumthembo sithemba u Gibbs Dube liyangazi abaningi benu lapha ke sikhuluma ukuthi kumele lenzeni nxa lifuna ukuthi sithumezele ama video okusitshela ukuthi lizavota kumbe kalisoze livote kuthiphe kuwo okunye okumangalisayo ukuthi ukwenze khonokho nango othe ndilitshengisa ukuhamba njani uyashaya khonapho-ke ku-VOA Studio 7 ube sufitizela kungazani ikhamera ungakufitizela kuyikhamera khonokho kuyakutshengisela phela kuyikhamera ukuthi usukhona anti yabona mkhathesi mina sengikhona mina-ke u-Gibbs Dube ngizavota kumbe asoze mvote mina ngizavotela ixoxo kumbe ngizavotela ibhiza kumbe ngizavotela uzibani bani ukhulume la ukuthi wena uzavotela ubani nxa suqedile khonapho-ke sushaya-ke lapho sithi ntshi ungavela ushaye khona mpana-ke sokuphuma-ke wena phela suzimele kuhle mnandi ube suthumeza phela ungakhohlwa ukuthumeza asithumezeni libone nakho phela sendithumeza ube sushaya-ke khonapha okuyi-aro lokuthi shu nakho yena phela hambiyani sokuphelile uzavota kumba usozivote tshela mina thumezela phela bye.
Siyabonga jahala kithi Gibbs Dube Timbonzawo Ivanza Zininga simba mkoma wangu Timbonzawo kuti mativigira mashoko api
muri eZimbabwe kwaziwai ndini Evans Zininga kuno kustudio 7 kuWashington DC nasi tiri kuda kutsvaga kunzwa kwamuri kuti muri kuvhota here musarudzo dziri kuuya idzi muri kuvhotera vanaani kana musiri kuvhota sei musiri kuvhota saka ndoda kukuratidzai kuti zviri nyore sei kutitumira mavhidhiyo muchititaurira izvozvo kungoenda pafoni penyu sezvandaita ini kudai kwakuenda pabhatani rekamera sezvizvi kutodzvanya kwandaita kudai so zvandiri kutotaura izvezvi ndakatarisa mufoni mangu zviri kutorekodha ndiri kutoona ndiri kutonzwa kuti zviri kuti kudii kutumira kwacho nyore nyore kwakungoenda zvakare pabhatani irori kudzvanya kudai so zvabva zvatoita yatouya vhidhiyo tikangodai so tinenge tatoone vhidhiyo yenyu muchitiudza zvamuri kuita muri kuvhoterani sei musiri kuvhota muchavhota rini.
Aha, tinotenda Simba. Anzi muchavota here kana kuti kwete. Lizavota yini? Kumbe kalisoze livote rekodani. Lizirekote ku WhatsApp konapo. Kumbe mafonini mathupa. Libe selifaka ke ku WhatsApp lisithumezele. Sifuna ukuzwa sizawadlala ke ama video yenu konapha emsakazweni wenu. Umsakazo we Studio 7. Vamkwewa timbopinza Bora Musango. Mapato akasiyana siyana zvikuru sei Zanu ne MDCT yavachamisa tikunzwa vanhu vatsigiri vemapato aya vachitaura nezve Bora Musango veZanu PF hanzi vachiwenga navamunangagwa mukada kutamba nesu nenyaya dzenyu idzi tinopinza Bora Musango. Tukuzvinzwa izvozvo futi kuMDC yavachamisa pane vatsigiri vari kuti haiwa hatizi kufara zvachose neimposition yemacandidates. Saka kana musina kuchigadzira chinhu ichika tinopinza Bora Musango. Zvinhu zvamuri kunzwawo here kwamuri ikoko kuBulawayo?
Zvinhu zvati kusangana nazvo ndakatarisa election rehwange. Kuhwange kwakuna Brian Chuma. Primary election ratora mazuva anokwana 3 days richitadza kuitika reMDC Alliance. Kwanga kune kusawirirana. Ndipo paunoona kuti pane inonzi post primary election syndrome, pane zvimwe zvinozoitika afterwards. Saka pama primary election vakuru vakawanda nzou hombe dzadona. Kugweru honorable Sisu Zvizai vadona, uveku MDCT. Abednego, governor wekumatebeleni South, Abednego Nguve vadona, iwo vangawari governor. Takaona wo kuti panotoni apa nzou hombe dzakadona wo muZanu PF. Saka panodona wo nzou pachipinda wo vatsva. Zvinoitika kuti pane kutsutsumwa kunenge kwakuitika. Vanenge vadyiwawo vachichema kuti pane zvavachaita. Asi izvi ndipo panooneka kusimba kwebato racho kuti rinokwanisa here kumuka kana rabva muprimary election. Saka takamirira kuti tione kuti as a week or two after the primary election pavanozotanga kukampena vakufamba negwara rimwe chete here kana kuti vatopasanurana.
Aha, thank you there. Mkoma Mkwewa, enda please do stay on the line. One thing for sure, the Zanu PF leadership is jittery, they are panicking. I saw Mr. Mnangagwa came out last week talking about the Bora Musango thing, and today Vice President Mr. Chiwenga is also warning party supporters not today do the Bora Musango thing. Remember the other election when people, supporters, aligned allegedly to Mai Mjuru, did the so-called Bora Musango, and we had to go for a second, election, a presidential election. That was 2008. Remember the violence that followed that election. Timbotora zvekare mutereri vamukoma Tinashe. Mukoma Tinashe, makadi?
Ndinofara, makadi henyu?
Aiwa, tiripo kana muri raitiwo henyu.
Ndinofara, kuri seko kustudio 7.
Kuri kupisa kunoko, ameno kwamuri?
Aiwa, kwatiri kunenge tichangotanga tanga kachando.
Aha. Muri kupi chaizvo?
Ndirikuona ndiri kuHarare kuwadzana.
Ah, muri kuwadzana.
Eh.
Aha, ndokune kune ndokune nyaka uko ndekwavachamisa handidi. Saka hanzi vari kuibata sei nyavo ikoko? Asi panya kunyoresa kana kuongorora voters roll ma ongorora au here kana kuti manyoresa
Dai mimi ndakarijeka kuvota uyezve kana ongorora kuti sarangu riri here ndakaona sarangu riri kuzve sokwati
Aha sa panga pasina kana problem
Aiwa papa sina kana problem
Mhm kodzi mwe shamari dzenyu
shamari dzangu dzakawanda ha takaenda takawanda kuno tarisa mazviti edu takaona ariko ha
aha sorry there we have lost mukomati nashe see tine mumwe mutereri zvekare mukoma kudzanai vakudzanai makadi
ndiripo baba makadi
Aiwa tino fara kana muchifarawo.
Chiri right is good.
Nah, that's good. Madibata muri kupi?
Ndiri Marusapi.
Makamira sei Marusapi?
Yeah, muri right.
That's good. Goma naongororawo voters roll here kana kunyoresa?
Yeah, ndakanoongorora marizo.
Saka zvanga zvakamira muche zvese.
Zvanga zviri right.
Mato mirira zuva racho.
Dora zangu mirira kutoni zvofamba zvino.
Aha, sarudzo idzi dziri kurevei kwamuri zvichaizvo zvamuri kuti kana muchibuda mumba menyu musoe sarudzo muchinovhota muchiti ndinoda kuvhotera izvi ndoda kuona zvichiitika.
Izvi ndofunga zvine chirevo chakati kurei. Kozi izvi I'm 28 years. Ndende kubva 2008 ndanda kukwanisa kuvhota but handina kumboita shungu kana kumboti ndofanira kuvhota then 2013 ndaifanira kuvhota but handina but hey ndakorongo maybe ndinokwanisa kuchinja zvinhu kuti zvive zviri mugwara rimwe but ndakatarisira
saka makakwaturwa nenhamo mukoma kudzanai mukaona kuti kusi kufande kupi
ndochokwadi chaizvo ndavuya kuona kuti maybe tisiti kuzviregerera tega tichingoti amino ngavanovhota ngavanovhota but arega timbono tikamboenda takawanda kudai tochichinoitika
hongo ichokwadi ichocho nekuti vechidiki hanzi vane dambudziko rakanyanya rekusada kunovhota pane mumwe atambotaura naye pano apa pachirongwa earlier kana manga makaterera anga achiti kuvhota kupedza nguva uyezve ndakambotaura neimwe hama yangu musiyoya yechidikiwo futi ndikabvunza ndikati ko shamwari wakanyoresa here zvikanzi hapana wekuvhotera pamakudo akangofanana ese
kuti makudo akangofanana ndoronge kunyepai
pane amwari nani
mate
ndati pane amwari nani makudo acho
ya tingati pane ari nani but ndezvekumbouda kumboonawo kuti anotipawo zvipi pane kuti tingoramba tichiti akafanana nerimwe ratisingazive kuti rinoita zvakadii tongoti akafanana nekuti angori nemahobi ese tongoti zvinobuda zvakachii
Aha, well said that them koma kudzanai. Saka mashoko enyu kupedzisira mungada kudi kune vamwe vechidiki vezera renyu nezvesarudzo idzi.
Sarudzo ndofunga tikaenda takati wandei zvinotibatsira spirit. wazi panenya ye kuti wangu wajiti tikano register kuvota tikano vota zvangu pano tikavota bozi tichango birirwa tichadidi but ndinoona sekunge inini kubirirwa kwakuyanebe kana ndacho pamwe nekona ndeiri shoma zvakafanana nemunhu ane mari shoma akabirwa ari vasara asina kana chino but vane mari dzakawanda vakabirwa aka vanogona vasara vaine something zvokuti vangu vanogotadzozoona kuti munhu ari kubirwa. Saka tikangoenda takati wandeika zvinogona kutibatsira kuti nyangwe wakabira wagona kutibirira pata wagotadza kubudirira futi.
Aha, naiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Kudzanai.
Ya, maita baba.
Aha, that was Kudzanai, a 28-year-old man. He says by 2008, he was eligible to vote, but he didn't. 2013, he was eligible to vote too, but he skipped that election. But now he says, hell no, there is no way I am going to sit this election out. I am going to vote. So says Kudzanai, a 28-year-old from I think Harare ndakanganwa kuti vakudzanai vati vanga vari kupi. Mukoma Mukwewa, before I come to you regarding mbotora zvekare, ngitate omunye umlaleli njalo uludza imhlanga va mhlanga makadi.
Ndiripo makadi mukoma wangu.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo.
Ndinofara.
Mati bata muri kupi?
Ndiri muSouth Africa.
Aha, akamira sei malevels muJoni?
Ya, muJoni mukoma wangu tiri kungotetereka tetereka inhamo iyo kuti zvakumusha kungotsvaga mafuro manyoro.
Ha, vamhlanga koma tinhamo ndenyu mega here?
Nhamo ndedu tose takangowanda inongotivhiringidza but tinongodawo kuti tigare munyika kuti zvinhu zvitifambirewo muzha.
Aha, kugara kuwana rugare munyika menyu ndokunge manyoresa kuti muvhote vamhlanga. Makanyoresa?
Ini ndakatogara ndatonyoresa kudhara, ndangotomira zuva rekuti ritaurwe kuvhota todzoka totondovhota.
Makaongorora here voters roll mukaona kuti zita renyu rakanyorwa zvakanaka?
Zita rangu ririmo, ndakafonera mai mwana ndikati ndai nechitupa changu mundotarisa, vakandoona ririmo.
Aha, saka matomirira zuva resarudzo.
Ndatomira kuti vamunangagwa vatite zuva kuti tevarakashe mukati mesarudzo.
Aha.
Sekuvarakasha kwetakaita muna 2008 vanozviziva.
Vamunangagwa vacho hanzi rambai muchingoukura, isvisvi tichingotonga.
Kungotungana kwembudzi ndo zvinongoitawo munhu anonge angori pamusoro, nekuti murimo zvari rurinairwizi kungotsvakawo chekutaura, asi vanongozviziva kuti pafree and fair election tinovarakasha. Saka tivatotarisa kuti vatiite zuva rekuti tipinde musarudzo isu vechidiki tivarakashe, sezvari kutaura kuti tiri kukura kwengwa. Ivo vanozviziva kuti vakomana vari kurova bhora zviri kutyisa, vari kutoita mudumbu pari zvino.
Ko bhora musango iri kutaurwa nevatsigiri vavo veZANU PF ava, muri kuona ichimubatsira here seopposition?
Isu iri kutotibatsira zvakanyanya, nokuti tinobva takutora magurususu edu atinawo kuMDC Alliance, tozotora vashoma vavo vakuZANU PF ndokubva tandoisa mugurususu redu reMDCT Alliance, tobva tavazvambura.
Asi kualliance ikoko pane vamwewo kuMDCT vari kuti yavachamisa, vari kuti kana musina kugadzirisa nyaya yemacandidates tinoitawo bhora musango, muchagona kuzvigadzirisa here?
Kubato kwedu siri MDC Alliance ibato rakanaka, rinokwanisa sarudzo zvakanaka, kuti zvinongoitika ndezvekuti kana muri nyange muri pachechi vanhu vose havambozoteereri Mwari sekuteerera kwamunoita vanhu vose. Saka zvinongovawo papo nepapo, tinongonzwawo papo nepapo, asi nzvimbo dzese dzimwe dziri kuitwa maelection vari kufamba zvakanaka, kuti pane vamwewo vanonga vasingadi kudyiwa. nekuti hapana ndakudzwa asi isu tiri kungoti bhora riri kufamba zvakanaka mukati matiri tinoona tichitohwina mukati mesarudzo nokuti takasunga dzakasimba mukati megore rino.
Aha, naiwa tinotenda vamuhlanga nekupina muchirongwa.
Ndanga ndeitotaura nana mbuya kwendogara kwangu kwagarawo kusina kwakwa mabee vanga vechitoti ah tsvarigo dzacho dzinotoitwa riri tikondovhota tiise munukuna watangirayo.
Aha, naiwa vakandofunga vakaterera. Tinotenda mukoma wangu.
Ndinotenda mandibata pastudio 7 muve nezuva rakanaka.
Tinotenda Mwari amuitirei zvakanaka. Ngingakatatu mulaleli, mnumzana Mukwewa uyavezwa balaleli. Valo mdlandla mpela valethemba lokubana hayi into zizolunga lo nyaka bathi bayamlahla phansi mnangako.
Yes, siyabazwa nje izikhulumi ukuthi zithi zizomlahla phansi. Kodwa simelele ukuthi ilanga lakhona lifike sibone ukuthi kozala nkomoni.
Aha, hayi uyibeka kuhle limqotho lelo Mkwewa. Sizobona ke ukuthi yozala nkomoni. Ngingakaphendulo ke kuwe ukubana sivala uhlelo, ngithathe umlaleli silo Goronga ecingweni. Va Goronga makadi.
Nofara makadi zenyu.
Hayi wati nofara wo mati bata muri kupi?
Ndiripa Boksburg pa South Africa.
Pa South Africa. Makanyoresa here kana kuongorora voters roll?
Takatopedza mwana mai.
Aha, saka matomirira zuva resarudzo.
Tamirira kundoyurura garwe mumvura rinenge musango marisingafaninge richigara.
Aha, richabvuma here garwe racho kubuda mumvura imomo?
Hai, rotatobudisa matizvitanga mediko.
Muri kudaro?
Garwe ratobuda kudhara iro, harisina ukama nemvura.
Aha, hai, tinotenda mukoma Goronga. Mhuri yenyu yakanyoresawo neshamari dzenyu dzese.
Vese vakanyoresa ende tiri kutokukurudzira kuti nevanga vasati vazviita. Hatizivi kuti mukana wacho zvavange zvaunenge waguma zvichafamba sei, asi tinotarisira kuti ruzhinji rwese rwakagadzirishwa.
Aha, naiwa tinotenda mukoma wangu nekupinda muchirongwa.
Ichamani tikakungoti kurudzirei kuti nyaya iyeyi yemakandidheti inenge ichaita sokuti tigozherei pano neapo, asi kungoti ngatichingoti vanenge vane pfungwa yekuti bhora musango pfungwa iyoyo ngainoitika kundeye kuzani kwedu kumusangano unonzi MDC kana kuti MDC Alliance. Pfungwa iyoyo hatifani kunge tichishanda nayo nokuti nguva yatakatambura yakakura patava kupinda manje, patarisira kupinda mutenani. Saka ngatiyambukei rwizi tese tione zvinoita kuti nyika inoenderera mberi.
Aha, naiwa tinotenda mukoma wangu.
Ayo, ndinotenda zvikuru nemukoma wangu Joni ambondikwazisa uyo. Sisonge hapana chokumirira, chakachaya
chakachaya. Tinotenda enda coming to you Mr. Mukwewa. We have a minute to close the show. Why does this election matter, especially for young people? That's your last word.
This election matters especially to young people who have never seen any other leader except Robert Gabriel Mugabe. So this is a moment for them to chart a new destiny. They have to be able to put their foot stamp and change the direction and course of this country so that the future for record and posterity, they can seem to have made a change and a difference in our country.
Thank you there, Tinei Mukwewa of the organization Abameli. He's the director of that Human Rights Lawyers Organization. Thank you also to our listeners who called in and who were listening at home or watching online. Let's make another date next week. Same time, same platform on Studio 7. Good night, Zimbabwe.